Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitsetsenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kurume 25 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden votarisirwa kutaura nevapoteri vakatiza hondo iri kuitika muUkraine vari muPoland. Vamwe vagari vekuhurungwe vanoti havasi kufara nekukwira kuri kuita mari dzavanobhadhariswa dzemitero yekusimudzira matunhu avo kana kuti development levy, asi pasina budiriro iri kuitwa munzvimbo dzavanogara. Mitambo yekusarudza zvikwata zveshanu zvichamirira Africa kumakundano e2022 World Cup asimuka nhasi akabaka moto unotyisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Masangano anorwira kodzero dzeruzivo ari kukurudzira masangano enhau kuti abudise mashoko echokwadi munyaya dzesarudzo, achiti izvi zvinobatsira vavhoti kuti vakwanise kuvhotera vatungamiri vanozogona basa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, mukuru wemedia senda vaErnest Mudzengi vati vari kutambudzika zvakanyanya nekufambiswa kwemashoko enhema apo nyika yakatarisana nesarudzo dzemabielections dziriko mangwana mugovera. VaMudzengi vanoti
vanofambisa mashoko vazhinji vacho vakaita zvokutapwa kana kuya kwatingati kuva captured. Vakatapwa nevanhu vanoita zvemabhizimisi, vakatapwazve nevanhu vanoita zvematongego enyika. Saka kuburiswa kwemashoko hakusi kuya kuri kuitwa mujekerere, kuri kuitwa vacho vanobudisa mashoko vakasununguka. Vanhu vari kubudisa mashoko zvichienderana nokuti vanobhadharwa nani, zvichienderana futi nokuti vanhu vakavabata vakuru vavo vanotsigira mapato api nezvimwe zvakadaro daro.
VaMudzengi vatiwo zvinokonzera kuti vavhoti vaende kunovhota vasina ruzivo rwakakwana nezvevanhu vavanofanirwa kuvhotera.
Vanhu vari kutoita basa rezvematongego enyika pachinambo chokuti vape vanhu ruzivo runoita kuti panguva yesarudzo dzatakatarisana nadzo vave vanosarudza vano ruzivo.
Muzvave Michel Duma Biri Washa vanoshanda nesangano reInternational Republican Institute muZimbabwe. Muzvare Biri Washa vatsigirwa vachiti apo vanhu vakatarisana nesarudzo kune kufamba kwemashoko emanyepo, izvo zvoitawo kuti sangano ravo ritange zvirongwa zvekudzidzisa veruzhinji kupepeta mashoko kuona kuti ndeyechokwadi here kana kuti kwete. Muzvare Biri Washa vapa muenzaniso vachiti kune mavhidhiyo nemashoko ari kutenderedzwa ezvaka kwa kare kana zvisiri zvechokwadi. Muzvare Biri Washa vati mashoko ekunyepa anokanganisa vanhu munyaya dzekusarudza vatungamiriri vavanoda uye vakurudzira venhau nevanofambisa mashoko kuti vapepete mashoko vasati vaisa pajekerere.
Tinokurudzira kuti vanoita zvenhau nekufambiswa kwemashoko uye maorganizations akazvimiririra ngavaongorore mashoko vasati vamaisa pajekerere kuti vaone kuti ndechokwadi here kana kuti kwete. Izvi hatingokurudziri chete vanoita zvenhau kana kufambiswa nemashoko. Tinokurudzira zvakare kunyange vagari vemuZimbabwe kuti vasati vatenderedza mashoko ngavatange vabata chokwadi kuti mashoko echokwadi here, nekuti sekutaura kwandaita mashoko ekunyepa anogona kukanganisa participation yevanhu munyaya dzesarudzo uye munyaya dzebudiriro yenharaunda yavo.
Mukuru weMedia Alliance of Zimbabwe vaNigel Nyamutumbu vachiwo mashoko enhema apfumbira kusanganisira padande mudande reindanet. VaNyamutumbu vatiwo vari kukurudzira vanhu kuti vaparadzire mashoko echokwadi chete.
Suti nekurudziro yatiri kupa kuvanhu kuburikidza nenzira dzakasiyana siyana. Chokutanga kukuri kukurudzira vanhu kuti haikona kungotumira kana kuya kwatinoti kuforwarda zvinhu zvausina kunge wanzvera wambocherechedza kuti idi here. Chepiri, tiri kukurudzira vari mubasa rekutora nhau kuti vaite basa namazvo kuitira kuti kupfumbira kwenhema kusanyanyoendera mberi kana vanhu vachikwanisa kuziva kuti vachinge vakaterera wairesi kana kuverenga mapepanhau ndimo mune chokwadi.
Zvichakadaro, nyanzvi munyaya dzesarudzo dzinotiwo gadziriro yemabyelections yanga ine zvimhingamupinyu zvinosanganisira mhirishonga pamwe nekusapiwa mikana yakafanana kwemapato ezvematongerwo enyika. Sachigaro weZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vati
hatina kufara nemikana yaipuwa mapato panhepfenyuro dzehurumende dzetelevhizheni neredhiyo. Takaona kuti bato rimwe chete reZANU-PF ndoranga rine mukana wakakurisisa zvikuru rwokushambadza zvirongwa zvavo, mamwe mapato ese asina kana mukana iwowo. Takaonawo zvakare kuti mune dzimwe nzvimbo muri kutengwa mavhoti. Mavhidhiyo ari kutenderera akawanda anoratidza vanhu vakapfeka hembe dzemapato avo vachiita kunge vari kupa mari kune vatsigiri kana kuti avo vari kuda kuti vavhotere, vamwe vachivapa hupfu nezvimwe zvakasiyana siyana. Tsika isingafaniri kunge ichiitwa kana tatarisana nesarudzo kudaro, kunyanyanyanya kwangosara zuva chete kuti sarudzo dziitwe. Takaonawo zvakare kuti kwakanga kune mhirizhonga yakawanda.
Sarudzo dzemabyelections dziriko mangwana, asi mapato ezvematongerwo enyika mazhinji anoti ava kutogadzirira sarudzo dza2023. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Sangano reElections Resource Center rinoti rinotarisira kuti sarudzo dziriko mangwana dzichafamba zvakanaka zvichitevera gadziriro yanga ichiitwa neZimbabwe Electoral Commission yekunyoresa vachaongorora sarudzo pamwe nekupa dzidziso pamusoro pesarudzo. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reElections Resource Center vaSolomon Bobos Bunu vanoti sangano ravo rine tarisiro yekuti vanhu vachabuda neuwando hwavo kunovhota, asi vamwe vachatarisana nedambudziko rekushaya mazita avo mugwaro revavhoti sezvo pasina kunyatsopiwa dzidziso dzekuti magwaro evavhoti esarudzo akamira sei. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 navaBobos Bunu.
Chatanga tichitarisa mazuva iwaya mazuva atiraya tichiona gadziriro dzinenge dziri kufamba zvakanaka. Tanga tichitarisa nyaya dzeaccreditation paima observers nekuona zvekare seke ichiita yatingati training yevanhu vachazenge vachishanda musarudzo munzvimbo dzakasiyana-siyana. Tachimboona zvekare vachiita vota education ichienderana nenyaya dzekuvhota kwevanhu kuti tisavavhoti nemari nyenemusi wesarudzo zvinenge zvichizoitwa.
Takatarisa sarudzo idzi, munoona vanhu vachizobuda here, uyezve mungati vanhu vakakwanisa here kunyoresa kuvhota zvakakwana kuti vakwanise kupinda musarudzo idzi?
Kana tichitarisa misangano yekukokerwa iri kuitwa nemapato ezvematongerwo enyika kusanganisira vari kutsvaga rutsigiro vachizvimirira voga, toona kuti uwandu hwevanhu huri kubuda huchienda. Chatisingazoziva ndechekuti musi wesarudzo vanhu havachabuda sekudaro here vachienda kunovhota. Tinotarisira kuti kana vachinge vambobuda vachienda kumisangano vari kutsigira, tinotarisira kuti musi wesarudzo vanobuda vachienda. Panga shaikwe chikonzero kunze kwokuti kana pachinge pane dzimwe nyaya dzinogona kuitika munzvimbo dzakafanana nekutyisidzirana kana nemhirizhonga, ndo patingazoti vanhu vangatadza kubuda. Asi kana zvikaramba zvakaita zvatiri kuona zvazvakaita, svondo rineri tinotarisira kuti vanhu vanogona kubuda neuwandu hwavo. Tichitarisa nyaya iyi kuti vanhu vakawana here mukana wakakodzera wekuti vange vachinyoresa kuvhota kuti vazenge vachikwanisa kuvhota musi wesarudzo. Ichi chinhu chekuti vazhinji vanogona kunge vasina information yakakwana pamusoro pazvo nekuti magwaro evavhota aya achashandiswa musi wa26 akavharwa mumazuva akasiyana zvichitevedzerwa zvinotaurwa nemutemo wesarudzo Electoral Act yenyika yedu. Tichitarisa zvekare vakanyoresa kusarudzo dzekukwikwidza dzekuvhota kuna mamembers of parliament. Vanhu ivavo vhota zuro iri rakavharwa pakaitwa proclamation rakavharwa mazuva maviri kurikidza mukuru wenyika vachinge vaita proclamation kureva kuti 2 days after proclamation vhota zuro rakabva ravharwa sakureva kuti vakasina kunge vasina kurejista panguva iyoyo vakazorejista kumberi kuno kwavasina mukana wekunge vachienda kuti vange vachibuda kunovhota.
Havanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reelections resource center vasolomon bobos bunu vachitaura namavhilas muhlanganya wewestudio 7 vari muHarare. Zvichakadaro, mubatanidzwa wemakereke weZimbabwe Christian Alliance uri kukurudzira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvichapinda musarudzo mangwana zvivhote murunyararo. Mugwaro rayaburitsa riri pamusoro pesarudzo idzi, Zimbabwe Christian Alliance iri kukurudzirawo vatungamiri vemapato ezvematengerwo enyika kuti vasashandisa mashoko anokonzera ruvengo. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vashanyira nyika yePoland nhasi uko vataura kumauto eAmerica ari munyika iyi achibatsirana nemauto ePoland kudzivirira runyararo. VaBiden vanotarisirwawo kuzosangana nevapoteri vakatiza hondo kuUkraine vari muPoland. Vasati vasimuka kuenda kuPoland, vaBiden vakazivisa kuti vachange vachishanda nemubatanidzwa weEuropean Union munyaya dzekuti pasi rose riwane mafuta kuitira kuti nyika yeRussia igwadame pasi nezvirango zveupfumi zvayakatemerwa. Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti danho riri kutorwa navaBiden rinogona kuita kuti Russia ifungisise pamusoro pehondo yayakatanga uye kuti ichiita nhaurirano dzemachokwadi dzekupedza hondo iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa namavhilas muhlanganya weWestudio 7 namuzvinafundo Masocha nezvenyaya iyi.
Vasati vatomboinda kuPoland ikoko vakasaina mutemo mukuru zvikuru wekuti Russia isakwanisa kutengesa imwe mhando yemari yayo yegold. Kwavakaenda kunosangana nevakuru vakuru vokuEurope vakabva vabvumirana kuti kutengeserana kuri kuita Russia gasi yayo kuEurope kuite kushoma pamwe chete nokuzomira zvachose. Saka vari kuenda kuPoland zvekare kuti vandoona nokunzwa kuti vangapa rubatsiro rwupi kumarefugee ariko pamwe chete norubatsiro rwupi kwavangawedzera kunyika yePoland iri kubetsera chaizvo nokutambira vari kutiza hondo kubva kuUkraine.
Tinoona zvakare kuti America yati iyo ichange iri kutora vapoteri vanodaudzira 100,000. Zvingabatsira seizvi?
Zvinobatsira zvikurusa nokuti munyika yavari vapoteri vacho vakawandisisa muPoland. Poland inyika doko zvikuru inogona kuzokurirwa nokuti vapoteri ava vanenge vachida zvakawanda. Vanhu vanoenda munyika vasina zvavanenge vainazvo. Saka kutora mutoro kubva kuPoland nedzimwe nyika kuri kuenda marefugee wayo vachiuyawo kuAmerica kunoko. Asi hazvirevi kuti vatorwa kuuya kuAmerica ndirwo rubetsero chete runenge ruchipa America. Aiwa, vari kuPoland ikoko nokune dzimwe nyika ikoko marefugee wayo anenge achisapotwa zvekare neAmerica.
Tingawana izvi zvichizomisa here hondo iyi iri muUkraine?
Nokufamba kwenguva ndinoona sokuti vaPutin vachabvuma kutaurirana nokuti mafambiro ari kuita zvinhu muRussia iki zvinezvi nenyaya dzoufumi kubvira pamasanctions awa tose vari Zimbabwe tichirurangarira kuti masanctions anosvitsa nyika papi. Maairports mamwe atovhara kuRussia, vanhu vatodzingwa mabasa, dzimwe ndege zvekare dzatodzinda vanhu mabasa nokuti hakusina vanhu vachakwanisa kuenda kuRussia kana kubvako nokuda kwamasanctions. Tinoona kuti masanctions zvekare awedzerwa kuhurumende yose yeRussia namaMP wose navana vavo zvose. vaPutin panguva yavasvika iki zvinezvi nyika zhinji dzapasi rose dziri kuvafuratira.
Ava vanga vari muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa pachikoro cheDeVry University kuColumbus kuOhio muno muAmerica vachitaura namavhilas muhlanganya uye weStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafane COVID-19 izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa munyika pazviuru zvishanu nemazana mana ane makumi matatu nevana kana kuti 5434. Vanhu mazana maviri nemakumi manomwe nevatatu 273 vakawanikwa vaine denda iri zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa naro kubva zvaratanga pazviuru mazana maviri nemakumi mana nezvishanu zvine mazana mana nemakumi matanhatu nevanomwe kana kuti 245,467. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeEthiopia inoti yakazvipira kubvumidza kuti rubatsiro rusvike kumamiriyoni evanhu vari mudunhu rakakanganiswa nekurwisana kuri kuitika munyika iyi reTigray. Vakuru vakuru muhurumende vazivisa nezvekumbomisa kurwisana kuitira kuti mamiriyoni evanhu aya akwanise kuwana rubatsiro zvichitevera mukana mudiki wekupinda mudunhu iri wanga uripo nekuda kwekurwisana pakati pemauto ehurumende nezvikwata zvevapanduki zvemuTigray. Vatungamiri vedunhu reTigray vabvuma kumbomisawo kurwisana. Nyanzvi dzinoti masangano anopa rubatsiro achanetseka kusvika kuvanhu vose vari kumaodzanyemba kwenyika iyi. Vaimbo vemutungamiri weAmerica vaDonald Trump nezuro vakakwirira dare vavakakwidzana navo musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2016 amai Hillary Clinton nedzimwe nhengo dzebato reDemocratic Party dzine chitsama vachivati vakaedza kubira sarudzo idzi nekuvapomera kuti ivo vaTrump vaidyidzana neRussia munguva yavaitsvaga rutsigiro. Vamwe vagari vekuhurungwe vanoti havasi kufara nekukwira kuri kuita mari dzavanobhadhariswa dzemitero yekusimudzira kumaruwa kana kumatunhu kwavo dzedevelopment levy, asi pasina budiriro iri kuitika munzvimbo dzavagere. Nunura Ijena anotipa nyaya iyi.
Muchero uyu wavekunzi development fund unobhadharwa pagore nemunhu wese ane mhuri kana kuti ave saimba. Hazvina kujeka kuti vanhu vanofanirwa kubhadhara mari yemuchero uyu sezvo masabhuku enzvimbo achibhadharisa mari dzakasiyana-siyana. Vamwe vevanhu vari kunyunyuta ava vave kusungirwa kubhadhara muchero wemadhora 10 emari yekuAmerica pagore, iyo masadzimba aya ari kuti yawandisa sezvo vasiri kuona basa riri kuitwa nemari iyi. Ari idzi izvo dzinobhadharwa kumasabhuku dzinofanirwa kushandiswa mumabasa ekuvandudzwa kwenzvimbo dzavagere. Mumwe mugari wekukarengesha kumagunje vaRenius Kambarami vanoti hakuna munhu anofanirwa kubhadhara mari pasina budiriro, asi vanhu vave kumanikidzwa nemasabhuku avo.
Hakuna munhu anofanirwa kubvisa mari. Manje kuti vanhu vanzi ngavabvise mari, vanhu vanenge vangoita saizvozvo. Mari inobhadharwa pefemili ende mari iri kubhadharwa kumasabhuku. Sabhuku ndiye anotakura bhuku rake nemari yake oendaubhadharwa kanzi.
Amai sarudzai kwenda vemubhuku rekwamudzimu kuhurungwe vanoti vanobhadhara muchero wemadhora matatu ekuAmerica, asi pasina budiriro yavari kuona.
Sinzi takataura kuti dhamu dhamu dhamu, hapana kana kuuya, hapana kuuya. Rakatombozvuka dhamu mvura iri kutobuda nokudivi zvichitoendamo. Zvoutotiwo kupera kunongoitawo mvura mukunaya muye nedhamu iro ramutisina mvura.
Valoid Mapfumo, mumwe wevanhu vanogara mudunhu remagunje, vanoti vari kubhadhara madhora mashanu ekuAmerica pagore. Vamapfumo vanotiwo havasi kupiwa magwara anoratidza kuti vabhadhara mari kukanzuru.
Kuyekuyekwatatiti kuchembisi kuyekuyo vanobhadhara mutero yavo. Bati zvonetsa kubuda kwemarisitsi kuti munhu azoziva kuti marisitsi ake chuwa yakasvika mukanzuru.
Vamapfumo vanoti vamwe vagari vasina mari idzi vave kubhadhara muripo wemabhagidhi maviri echibage, izvo vanoti zvinopa kanzuru basa rekuzotengesa chibage ichi. Asi sabhuku Josiah Karengesha vekuhurungwe vanoti vabereki vanofanirwa kubhadhara madhora mashanu pagore, iyo vabereki vakawanda vanga vachitadza kubhadhara. Vakarengesha vanoti kuwedzerwa kwemari iyi kusvika pamadhora 10 ekuAmerica kurwadzira. kuzadzisa vabereki. Sabhuku Karengesha vanoti pavanhu vanosvika makumi mana vari mubhuku ravo, gumi chete ndivo vakabhadhara.
Yanga iri $5 hapana sabhuku akagara meeting asi kanzira ndovangouya vakuti ya $10 saka chita chingobata chita $10 haigoneke nekuti vanhu vangachikundika nechi $5 vangu inini chaitonditaura vanofanira kunga vakabhadhara.
Vakarengesha vanoti kusagadzirwa kwenzvimbo ndiko kunoita kuti vanhu vasabhadhare mari yemitero.
Chinonetsa pari zvinhu pari nhasi ndechekuti isisi mazvabuda ari masabhu vambotuma kureta marume kuti vaiti vakanosabhunda mari yavo kanzuro vakaona kuti rodzi rapane pashata vaenda vaiteera mari yekanzuro unovataura kuti pane pakadai pakadai pashata so kanzuro yavo ichikadzira ndomari dzainenge ichishandisa kuti pari nhasi irodhi raneministiri rakaiswa tara bva pese patirikungobhadhara mari tiri kuitwa nekanzuro chinenge hatisi kuchiona.
Izvi zvinotsigirwa nasabhuku Clemens Mudzimu ava vanoti nguva yakare budiriro yaionekwa mumaruzevha zvaiita kuti vanhu vabhadhare mitero vakasununguka.
Mari yekare yaishanda nekuti zvavazvo chipatara chedu chiyapora chiyapakachi changa chaine mubhedha wanepa mushoka yakasika shaiki varwara vaipako vebidhosachikavo ipapo emajeridhoki vebidhosachikavo ipapo yaishanda mari yezvo.
Sachigaro wekanzuro yekumaruva eHurungwe yeHurungwe Rural Council vaLovejoy Kalavina vakaramba kutaura nezvenyaya yemitero vachiti vanoda kutanga vaziva mazita emasabhuku nevagari vari kuti hakuna budiriro munzvimbo dzavo. Vanoona nezvemabasa ebudiriro mudunhu remakonde kana kuti District Development Coordinator vaBenjamin Zivanai vanoti munhu wese anosungirwa kubhadhara mari iyi kukanzuru kuti izoshandiswa mumabasa ebudiriro.
Imwe yacho asimwe inotaura mabasa ekanzuro bodzi zvinoitika nekuti ataina mukanzuro amusimoga zvona nevaitiwana ukoko zvose zvimwezvi zvinenge zvabva kune mari dzaiswa muhomwe imwe munhu wese unosungirwa kubhadharewo pakanzuro.
Patabvunza mudzviti kana kuti provincial administrator wemashonal and west vajosephat jaji kuti sei masabhuku achibhadharisa mitero yemari dzakasiyana siyana vati havazivi vachiti vachaita tsvakiridzo yavo. Semuripo wekuita basa rekubhadharisa vagari masabhuku anowana zvikamu gumi kubva muzana pamari yaanenge aenda nayo kukanzuru. Nzvimbo yasabhuku mumwe chete yakakura kubva pamisha makumi mana kusvika pamisha zana. Ndakamira Studio 7 muchinoi ndini Nunura Ijena.
Munhau dzemitambo. Mitambo yekusarudza zvikwata zvishanu zvichamirira Africa kumakundano enhabvu e2022 World Cup yasimuka nhasi yakabaka moto unotyisa. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mhemwe yemitambo iyi pakati peCameroon neAlgeria neuyo uri pakati peMali neTunisia iri kutotambwa panguva ino tiri pamhepo. Algeria inonzi yakasimudza ndege gumi neimwe chete dzakatakura vatsigiri vemaDesert Foxes kuenda kuCameroon kumutambo weWorld Cup uyu. Asi mutambo runyanyotaurwa nezvavo ndeuyo uriko manheru ano pakati peEgypt neSenegal muCairo International Stadium. Zvikwata zviri izvi zvakasangana mufinal yeAFCON 2022 Senegal ndokukunda nemapenareti mushure mekunge vaita 0-0 munguva yakatarwa. Aimbobatira maWarriors Chenjerai Dube anoti chaanonyanyofarira paSenegal kubatana kwevatambi vatungamiri venhabvu nemhuri yese yenhabvu munyika iyi.
Nyika yavo Senegal vari kusapota timu yavo zvikuru nekubatana unity. Tichiona nyangwe mani achisvika panguva yekutumira kana mari tenga matickets kuti vanhu vagone kuuya kuzoona nyika yavo ichitamba kuzosapota nyika yavo. Saka ndiri kuona unity yavabetsera zvikuru.
Egypt neSenegal dziri kutungamirwa nevatambi vari kurora kuLiverpool, Mohamed Salah weEgypt na Sadio Mane weSenegal. Izvi zviri kureva kuti mumwe wevatambi vaviri avo vane mukurumbira pasi rese haasi kuenda ku-2022 World Cup iyo iri kutambirwa kuKata muna chikumi. Zimbabwe yakabuditswa kare muWorld Cup iyi mushure mekupedza iri pasi-pasi mugungano raive neGhana, South Africa neEthiopia. Kunyange dai Zimbabwe yanga ichiri mu World Cup umo, hayaitenderwa kuramba ichikwikwidza sezvo nyika yakadzingwa munhabwe pasi rese neve FIFA nemhaka yekupindira kwebazi rehurumende reSRC munyaya dzekutungamirwa kwenhabvu munyika. Mumwe mutambo weWorld Cup wakabaka moto manheru ano ndeuyo uri pavavakidzani veGhana neNigeria. Zvikwata zviviri izvi zvoda kufadza vatsigiri vazvo muchure mekutatarika kuAfcon 2022. Zvichakadaro muKaso Laga Premier Soccer League mune mitambo mikuru miviri iri kusangana zvikwata zvemuHarare chete neuyo uri pakati peChicken Inn neNgezi Platinum Stars idzo dziri kurwira mukombe. Chicken Inn ndiyo iri kutungamira makundano aya, asi Ngezi Platinum Stars yaratidza kuti iripowo pazvikwata zvingangorwira kutora mukombe uyu. Mashoko ari kufamba anoti Ngezi yapa basa reuraridzi kuna Benjani Mwari Waru, uyo achange achibatsirwa naBongani Mafu naTekshua Chiragwi. Tinashe Nengomasha ndiye ave maneja wevatambi vechikwata ichi. Asi muNational Sports Stadium mangwana, Herentals iri pamusha neCapes United mumutambo wekutanga wezvikwata zvemuHarare wesvondo rino. Herentals iri kutamba zvinodakadza, asi zveCapes United ndezvemazuva. Mongorori wemutambo wenhabvu vaKelvin Mushonga vanoti makepe-kepe iri kutatarika nekuti yakanyanyo kumba vatambi kubva kuzvikwata zvakasiyana-siyana.
Maplayers mazhinji yakatora akabva kumadifferent teams kuti vazove nesizini yatinayo ka kuti vazonge vaite kopa kuti vabatane vazotambe bhora zvakanaka. Ndiona kunge zvichatora nguva.
Capes United neHerentals zvichateverwa nezvimwe zvikwata zvemuHarare, Dynamos neHarare City nesvondo munhandare imwe cheteyo yeNational Sports Stadium. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Mugovera Black Rhinos vs Blauwe Chiefs Sakuba, Blauwe City vs Triangle Luveve, ZPC Kariba vs Tenax Nyamunga, Sondo Highlanders vs Yada Babafields, Manika Diamonds vs FC Platinum Sakuba, Wawa vs Cranbourne Bullets Ascot. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa cheLive Talk na 8 PM. Nhasi tiri kuenderera mberi nekutarisa nezvesarudzo dzemabyelection idzo dziriko mune mamwe matunhu emunyika mangwana. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 chibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne-7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mamwe masangano anorwira kodzero dzeveruzhinji okurudzira masangano enhau kuti abudise mashoko echokwadi munyaya dzesarudzo, achiti izvi zvinobatsira vavhoti kuti vakwanise kuvhotera vatungamiri vanogona basa. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden votarisirwa kutaura nevapoteri vakatiza hondo iri kuitika muUkraine vari muPoland. Mitambo yenhabvu yekusarudza zvikwata zveshanu zvichamirira Africa kumakundano e-2022 World Cup yasimuka nhasi yakabaka moto unotyisa. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com.
Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Kuisikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chona njani zulukandaba ulamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 25 Mbimbitho 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje,
akufanelanga ukuthi ngabe abantu beza njalo asingenele ekhethweni ugqoke isibindi, hathi ungene ekhethweni usungele usufuna ukufaka izinto ezokuthi bona nxa usedlula usithi hani labona vele ngavela ngatsho.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lizangena kukhetho lwakusasa likhonona ngengxaki ezimbalwa ezibangelwa yi-Commission yezokhetho e-ZEC.
Echabalala abantu bephiwa sibili impuphu lo councilor laye ubekhona sibili kodwa isimanga akubizana bayakhethana sazi ukuthi kukhethwa banjani laba baphiwa ukuthi ngabanjani abaselayo ngabanjani.
Abanye abazancintisa kukhetho lwakusasa abebandla lezanu PF betheswa icala lokuthenga amavoti ngokudla.
Sibhalise kusukela ngama 1985 lokhu sibhalisa sokuze kunam yazi kwesikhathi uyawuzisola ukuthi kathi kansi yadingana empilweni.
Abalwa impi yenkululeko abangatholanga imali eyaphiwa abanye babo asebebhalisa ukuthi bayithole sebelensuku belala egcekeni eGwanda bengela kudla njalo bengagezi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Citizens Coalition for Change lithi lanxa lilobufakazi bokuthi akuhambi kuhle kukhomishini yezokhetho bazangena nje kulolu khetho ngoba befuna ukulungiselela ukhetho lomnyaka ozayo. Isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fatsai Mahere utshele intatheli zindaba eHarare namhlanje ukuthi balubufakazi obuningi bokuthi akuhambi kuhle kukhetho lwakusasa kodwa bathatha izifundo phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Kodwa uMahere uthi bazakusa lolu daba emthethwandaba. Kunjalo nje izizalwane zeZimbabwe sezilinde ukuyavota kusasa ukugcwalisa izikhundla zamalunga edalele parliamente ezingamachumi amabili lasithoba minwembili 28 lezamakhansili ezedlula ikhulu 106 elizweni jikelele. Iningi lezikhundla lezi zaba khona kulandela ukuxotshwa kwamalunga ebandla le-MDC Alliance edale lephalamende lakukhansili libandla le-MDCT lisebenzisa umthetho wezokhetho ovumela lokhu. Osekwethuse abanye yikuphiwa ukudla okwenziwa ngabazancintisa bekubandla le-ZANU-PF osekudale umbuzo othi asithengwa na amavoti ngokudla. Intatheli zindaba yeStudio 7 uAnastasia Ndlovu uyalandisa.
Isakhamuzi sika ward 21 egoqela iChabalala lesizinda unkosazana Lorraine Gumbo uthi ubone abantu bephiwa impupu kugumbo uyakusola lokhu. Hayi watendwani sibisi wabonile namuhla mathupha echabalala abantu bephiwa sibili impuphu lo councilor naye ube khona sibili kodwa isimanga akubizana bayakhethana sazi ukuthi kukhethwa banjani laba baphiwa ukuthi ngabanjani abaswelayo ngabanjani.
Esinye isakhamuza kobulawayo umnumzana Bekithemba Nhliziyo uthi uyakusola kakhulu ukuphiwa kwabantu ukudla ngesikhathi ukhetho soluseduze.
Yaw i-vote buying izwile nje abantu bekhuluma ngayo kodwa-ke hayi mina ngibona kodwa vele into ekhona ehlezi siyazi thina njengezakhamuzi vele siyakwazi ukuthi i-vote buying ikhona especially abantu especially izalo yiyo vele vele ejayele ngakhulu kwabantu hlala sibona benikwa impuphu kwilamagrosari fertilizer konke nje so into vele ejayelekileyo awuqali namuhla into esiyaziyo le ukuthi yenzakala uhlupho nje kuphela kumele ukuthi bona abanikwayo omele bezinanzelele ngoba yiwo abarojwayo abarojwa ivoti yabo ngokudla so mbona ngani ilo hlupho olukhona kumele bona bazinanzelele bona abanika ukudla ngoba umuntu loyo abanika ukudla for 5 years enikholise sidla wena ulala uthiwa uluzuze unikwe ka-1 kuphela so hayi mbona ngani abavotayo kumele bazinanzelele kakhulu khonapho yibo abaluzayo.
Olwela amalungelo oluntu unkosazana Cora Ndebele uthi abathola ukudla abazi ukuthi iviki isiyaphela kuyabe sekuphelile usuthengise ivoti.
So ufikile endlebeni zikaZulu ubona ibandla lezanu PF 21 linikeza abantu impupho wona ama-elections ekhona kusasa lokhu ikho sokubuzisa ukuthi i-vote buying okungavunyelwayo ngisho kodwa-ke kungasenani nxa ibandla leli likwenza abantu ababekwazi ukubana impupho leyo uzayidla kusasa iviki isiyaphela usela mpupho ilizwe kufuze lilungise isimo somnotho silunge sibe right ukudla ikho kuphoka kwelangeli lodwa khoze kukwesendawo abantu abaseyi bezithutha kudala abantu beqilwa sokusela kudala ke-1980 la manje abantu lokhu beqilwa kodwa abantu sebafunda sebekwazi ukubana manxa uthonga ngokudla kumbe imali uzayidla uyisebenzi okwelangeli lodwa kusasa uyabungaselayo so abantu asambenise i-exercise i-right yethu yokuvota sivotele ibandla esilibona baya lizaletha umehluko empilweni zakhe sivotele amakhandidate esiwabona esiwaziyo esiwazibona zasebenzela umphakathi asiqhubekeni senze into e-right sikwale lokhu osokusenziwa yandezanu PF ukubana ithenge abantu.
Isikhulumi sebandla le-MDCT umnumzana Ntando Ndlovu uthi sebekuzwile ukuba kulabantu abathenga ivoti okungekho emthethweni.
Sesikuzwile ukuthi kwezinye indawo kulokuzama ukuthi ukhetho luthontshwe ngokuthi badala abantu ngokuzama ukuthi kuthengwe ama-polling agents lokufakwa kwama-polling station endaweni ezisemaguswini. Thina sithi abantwana bezimbabwe kufuze bavunyelwe ukuthi bavotele abantu ababafunayo ngendlela abafuna ngayo abazabamela edale ephalamende lakuma-councils wonke. So sithi siyakugxeka lokho okwenzakalayo okuzama ukuthenga ivoti ngoba ngakukho emthethweni njalo futhi kwenziwa izikliwi ezingafundwa ngabantu. Abantwana bezimbabwe kabavunyelwe ukuthi bayivota kusasa freely bengathengwanga ngemali njalo ama-polling agent angathengwanga ngemali kuvotwe ngokuthula kwephuma i-outcome e-representa izifiso zikazulu wezimbabwe.
Isisekelo sombuso welizwe asivumeli ukuthi abantu abazancintisa kukhetho bakhange abavoti ngokudla kumbe imali. Ngasikhathi sinye abekhomishini eqondisa ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission phezu kokuqondisa lolu khetho bathi bathanda ukwazisa uZulu ukuthi lokhu beqhubeka ngolunye uhlelo lwabo lokubhalisa abantu ukuba bathole ilungelo lokuvota olwe-voter registration kulungiselelwa lokubumba izigaba ezintsha zokhetho lomnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye inhlanganiso ezitshiyeneyo ezibona ngokuqutshwa kokhetho olukhululekileyo zikhuthaza ikhomishini yezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ukuthi iqhube ukhetho olukhululekileyo kusasa ngesikhathi abamabandla aphikisayo bekhonona ngokungaphathwa ngemfanelo kwamabhokisi okuvota lendawo zokuvotela. Loba kunjalo uZulu uthi usemelele ukuvota lokubona impumela yokhetho lolu. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube weStudio 7 esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abakhuthaza ukuba kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo bakhokhela amalunga eZimbabwe Election Resource Center, Zimbabwe Election Support Network, Zimbabwe Christian Alliance labanye. Kulawo mandla aphikisayo athi ukhetho lolu soluphekaphekwa yizeki endaweni ezitshiyeneyo lapho kuthiwa kulabanye abaqhuba ukhetho lolu abatholakale bevota izolo bebodwa njalo kwafakwa indawo zokuvotela ezigabeni ezilabalandeli abaningi abebandla elibusayo. Izeki ithi isahlolisisa konke lokhu okwethulwa ngamabandla akuqela elezi Citizens Coalition for Change ekukhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Umfundisi useni Sibanda, umkhondisi weZimbabwe Christian Alliance uthi kuqakathekile kakhulu ukuba izeki iqhube ukhetho ngemfanelo.
Lolu khetho olukhona olwama by-elections luqhakathekile kumuli lezakhamizi zonke zeZimbabwe ngenxa yokuthi ilizwe labantu liyabe lisiba khona njalo ukuthi bezikhethele inkokheli abazifunayo, ayikhona lezi ezibekwe ngama political parties kuphela, ngoba kwabizwa abanye abantu baxotshwa. Ngakho-ke kuyadingakala ukuthi izakhamizi, abantu abehlukeneyo abeZimbabwe bekwanise ukuthi bezikhethele inkokheli abazifunayo.
Umnumzana Joseph Chuma okubandlele ZANU-PF uthi kulabantu abethula amanga aluhlaza tshoko enkundleni zokuxhumana ngokhetho lwama-by elections.
Abanye abantu sebesenza into lezo ezithiwa ngama-mimic videos, so ngani kuthiwa kubhethayo izeki zikhipha ama-ballot box, ama-ballot box asebonakala emagangeni, lento ezifana nalazo nalezo. Akufanelanga ukuthi ngabo abantu benza njalo. Asingenele ekhethweni ugqunye isibindi, hatshi ungena ekhethweni usuvele usufuna ukufaka izinto ezokuthi bona nxa usudliwa usithi hani labona vele ngavela ngatsho kwasuka lapho kwalisa amaqeda kwasala umsobho.
Ujuma uthi kumele abantu bevote ngobuningi babo.
Okuqakathekileyo yikuthi libona this time around ngiyafisa ukubana ngaba abantu bayavula amehlo, ungabe ngivotela nje ngoba yiphathi ethize njengalapha emadorobheni, kodwa uvotele ukhangele umuntu wangona omvotelayo, ngoba khangela izinto ziyonakala ngenxa yekaliba yabantu esibafakayo emahofisini lawa.
Umnumzana Janana Ngwenya ofisa ukuba ngukhansela emganweni ezimele yedwa uthi ulakho ukunqoba kukhetho lolu. Uthi kuyayangisa kakhulu ukuba amanye amabandla abekhankasela ukuvotelwa nguZulu anika abantu ukudla okunjengempuphu, inkukhu, amabele kanye lemali.
Abananzelela ukuthi ukuba ngukhansela, i-councillor comes from the resident, kayiphumi ku-political njengalokhu esesukubona. It's not right. U-councillor kufanele akhethwe ngabantu, u-councillor kufanele abe ngumuntu wabantu, waziwa ngabantu, imbali yakhe lezenzo zakhe phakathi kwabantu. That might help the community ukuthi be lama better councillors.
Baningi abantu abalandela ukhetho lolu emadolobheni lemaphandleni. Umnumzana Taimo Mpofu ohlala eBulilima West ngomunye wabo.
Manje namhlanje nzwe kule ngithole imibiko ethize ethi babhizi bazama ukukholisa izimpuphu endaweni ezifana lakubo Gwanda. Yiyo into esikhumi engiyisayo ebantwini ukuthi abantu abakuthathele ukudla bazidlele bengabi le ndaba, but evotini ebhokisini bazabe uyabe usuwedwa, abantu bebekwazi ukuthi bavotelane, abantu bavotele ikusasa, ungavoteli impuphu ngoba thina sifuna ukuya solution epermanent, ayikhona isolution yelanga elilodwa kuphela ukuthi uzakudla impuphu okwanamhla kuphela ulalo suthi kusasa ungovuka ungakwazi ukuthi uyadlani labantwana. Sifuna ukuya le permanent solution eza make sure ukuthi umuntu uyaziphilela, ekwanisa ukuzisebenzela, ezithele izinto zakhe, esurvivor kanjalo njemzini wakhe lemuli yakhe siya phambili.
Omunye wakhe umnumzana Blessing Dumane uyakhala ngendlela ukhetho lolu oluqhutshwa ngayo.
Sifisa wonke nje luhambe kakuhle, plus vele ku-obvious ukuthi vele abantu bafuna i-yellow nation, yinto abayidingayo kuphela, akukho okunye. Simangala nje khonoko nje okwekhwekhwe sokuvele ukuthi bafaka ebhesini kuthotshwa khona abantu i-polling station.
Umnumzana Thembelani Moyo isakhamuzi seGwarayi eLupane esabeleni seMatabeleland North laye uyalulandela ukhetho lolu.
Sikhangelele ukuthi lolu khetho lube ngumhlahlandlela wokhetho oluzayo olwakumnyako zayo. Yikho lapho esizabona khona ukuthi mhlawumbe kulotshintsho olungabe selwenzakele. Okusikhangelele khona ukuthi kuzabe kule ndlela ezikhona ezizabe zisenqabela izinto ezinjenge-rigging, ukutshaywa kwabantu lokunye nje. Kodwa ke ngokubona kwami njengenjayelo ibandla leli libusayo leZANU-PF angiboni ukuthi lizayenelisa ukuthi liyenelisa ukuthi ligcine ukuthula. Bekhangelele ukuthi nxa ukhetho lolu lungaphumelela ikakhulu ibandla leli liphikisayo ele-CCC lingawina, kuzabe kuyindlela yokuthi sekuzajengisa ukuthi lalo lizabe lizanqotshwa kumnyaka ozayo.
Kusasa kuvotelwa amakansila labazamela izigaba ezijeneyo edale lephalamende. Kulandela ukuxothiswa kwababemele indawo lezi libandla le-MDCT lele-People's Democratic Party. I-ZEC ithi asekuzinga eliphezulu amalungiselelo okhetho lolu ngoba sebelungise zonke indawo zokuvotela. Unkosazana Linda Masarira okhokhela elinye ibandla eliphikisayo obecele ukuba umthethondaba uhlolisise indlela ukhetho oluqhutshwa ngayo uthi i-High Court iluphosele kathana udaba lwakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoGibbs Dube.
Akwele Russia abhombe indawo yokubuka amabhayisikopo edolobheni leMariupol kwele Ukraine lapho kade kucatshe abantu abedlula inkulungwane kwafa abedlula amakhulu amathathu. Lokhu kwenzakala ngesikhathi uMongameli Joe Biden wele Melika esePoland, ilizwe elingumakhelwane leUkraine, lapho akhulumisane lamabutho akwele Melika ewakhuthaza ukuhlala ezilungiselele ngoba eliRussia lilakho ukuhlasela amazwe angumakhelwane. UBiden izolo utshele umanyano weNATO ukuthi kumele uxotshe eliRussia ngokuhlasela eleUkraine elikwenzileyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Raphael Mthombeni.
Baba kani buzweni wakho eyibonadi le ayisoziphele isizathu esibona iRussia zabonadi ehlule angakuyayiyangibonakale isehluleka kumulozithat Ukraine angithi kathesi nxa sekuyiphongula asinadorobho leliyani lekhe sebeyiphongula ibula bangabona inyoni sebebona umangoye bona lokhu sekuphongba ikubula angithi sekusenza engxa yebabindivatie bathi bathaye elinye so umhlaba ukhanibankhani uyakhangela lokuthi kufa abantu bangakanani hamba kuthi so sekungathi sokuba sekungathi sokuyani vele sibetshayelana nxa sokuthaya phela okungelamali so angithi sekungenza uphuthi abesecabanga kahle ngisebenzise sikhathi ngaso legwagwagwaza lezi lamatanka la awas manje khonokho lakho futhi kuzaphinda kungakufaka ekhone kuzasizasikhali etshayana etshayelana so ngibona ngathi sokuzaba kuza kubeka engxenye kunjeyana kuzakalokunye okodwa okwale nyaka enezezayo akwenzakalanga olumasa phandle ukuthi uyilani ayikufanana lokuthi umntwana nxa elahlo umfana kuya la esendrap dolobho tshaye ngedrop aze athune and yonke kodwa ke kufanele ukuthi ungamtshaphela umntwana tshaye ubona sumtshayisezi ngoba lapha vele Ukraine tshayelwa ukuthi nelana.
Nxa wena ukhangele imizamo kamongameli Joe Biden siyabona uthi yena usefakele izijeziso zenotho amalunga edalele parliamente akwele Russia lokunye okunjalo kuyaphathisa yini njalo ngokubona kwakho ngabe ayisuye mongameli kulomunye umongameli ubona ungani ubeza phatha loludaba ngono na
embuzweni wakho sekufakwa ama sanctions kulabo abame parliament wona ama sanctions kahle kahle awabonakali masinyama kwenza kodwa ke eqinisweni ukuthi ama sanctions ajayele ukuthi ahlwe kunabo abakholisa abayiba abanye ngoba nxa bele mali bengisanisebenzisa yakhohlela yakho kwenza ukuthi bakhali ngoba nxa bebengikhali bekungazoze kulwa ke amasanki nxa bewafakela ukuthi akethi kuyaba kathi senza lokhu abasekwenza imali yabo kathi senza lokhu ayisekwenza lokhu so ke bona abale mali bayawezwa thina esingela mali ayadlulala kubani siyabe latshayelwa khona so ke ke bona ngathi kuzacindezela sibizekwenza khona ngale eya kube kuna umgeni ongowena esingelamali ngoba nxa sekungazela zithina kusela zithiwe zitolo sekungaphi into sezidura sezisiya khona kuzakwenza engxenye kubonakale zokulama-pocket emvukela ngale ukuthi kungabe uBiden engasomongameli lo munye engabe uyiphethe njani lapho angazi kodwa ke mbona ngathi yena phethe ubukhokheli bomhlaba ikakhulu kuyona le group le rich le povkan uzikhokhele zibona ngathi uzikhele kanti-ke njalo aluba ngabe bengupresident wethu lwanomdala ayingxenye ngabe lempi ye-Ukraine angithi bezabesekela yonke into ekunyongela jimaki ngathi mana ame atyeqa soke ke lapho mbona ngathi uyibambe angisodli yikho ukubona kwami babakani.
UMnumzana Raphael Mthombeni yingcwethi kwezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Texas. impi yenkululeko abangatholanga imali eyaphiwa abanye babo asebebhalisa ukuthi bayithole sebelensuku belala egcekeni eGwanda bengela kudla njalo bengagezi.
Iningi labalwa impi yenkululeko abaxoxela umsakazi weStudio 7 bathi bafike edolobheni leGwanda ngesonto njalo lokhu bengakabuyela emakhaya abo ngenxa yokuxokozela okukhona endaweni yeGwanda District Club lapho lolu hlelo lokubhalisa oluqhutshwa khona. Iningi lithi selinukaphu ngenxa yokungagezi ukanti njalo liphethwe indlala futhi labo abanatha amaphilisi e-BP bakhala ngokuthi sephelile. Unkosikazi Nomalanga Ncube Matobo ngomunye walabo abafike ngesonto uDlamalahle.
Sibiziwe sidlalele emakhaya ethu ngabe kwade singabizwanga besingeyesihlangane lakho konke lokhu okwenzakalayo. Abanye babuya njenganamuhla umangale ekhona ntambama kusasa sehambile. Wena uqeda iviki ulapho asikwazi isizathu esenza lokhu ukuthi kuyini. Kuvethwa abanjani, kuthiwa abanjani, akuzwakali lutho ngamafomu. Sibuza kubani ngoba siyahlukuluzwa. Abantu basikuluzekile besiye empini. Lanamhlanje ngeke sizitshenge ukuthi si-right ngoba lokho esiphakathi kokuthukuluza.
Omunye walabo esixoxelabo nguThembelani Moyo.
Since sifikile ngesonto amafomethi akabizwa asigezi kodwa ukudla ayisidingelwe ngale ofisi nezana ukuthi esekudla ntambama letwesi yamanje kodwa ukugeza la ma-toilet kuyahlupha le ndlala sisela male ukuthi noma usidla khongale kuncane amafomu asiwabone ifomu yematopo kayibizwa njengamafomu amanye khona bebiza izolo babiza amalutshwana bayekela bathi bazabiza namhla nanku sokuze kunje singaboni la ma-transport siyahamba ngani lezulu nani.
Unkosikazi Olesia Ndlovu uthi usephelelwe ngamaphilisi akhe e-BP ngoba ebuye esithi uzaphangisa ukuphenduka.
Sesiyidlile imali ekade silayo mina nginatha amaphilisi angiselapho so sokunzima nxa ngisuka lapha ngingahlala insuku sengingasanathi amaphilisi lawo asomaphilisi engiwathenga esitolo ngiwathatha ekliniki so mina bembuyela amaphilisi angu-5 asephelile angisakwazi ukuthi ngithini ibizo kalibizwa ngiyeke ngiphendule futhi ngihambe ngingarejistari mina ngilande khonokho so yiluhlupho mneni lakho.
Unkosikazi Philisiwe Ndlovu uthi abanye sebeze begula belinde ukubhalisa.
Sifike ngolwesonto lapha sesithatha omunye wethu waqala ukugula umakhelwana wami sesifake sihambe nomuntu ogulayo manje sesididekile sakwazi ukuthi senze njani. Hayi sihleli nje khonapho ekathulini lolo so kathe sesifake sihambe lesigulane sikhona nasena lapha sesimile manje asikwazi ukuthi senze njani ngoba sizwe kuthiwa ifomu le enye efilwa manje ayisebenzi ukuthi kuze kube right ke senze njani khonapho.
Umnumzana Otin Spanda owewilonki uthi kuyafika isikhathi sokuthi azisole ngenethelo lokuya empini ngoba bengaphathwanga kakuhle.
Sibhalise kusukela ngama-1985 silokhu sibhalisa sokuze kunamuntu uyazi ukuthi isikhathi uyawuzisola ukuthi kathi khani siyadingana empini. Ngazihlalela ngafunda kumbe ngayenza something ngangcono kakhulu ngoba bona besabachiya lapha sithi thina siyakhulula ilizwe. Into enginanzelayo ukuthi yibo kathi esasebe sibusa yibo futhi abasintshontshelayo yibo futhi abaluthayo.
Uhlelo lokubhalisa abalwela impi yenkululeko kanye labancedisayo luphinde lwaphazamiswa yokuna kwezulu lamhlanje okuthi ukuthi iningi lisazolala ezitaladeni zedolobho leGwanda nendlala. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemadawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Kwabanjwa igciwane le-coronavirus abangamakhulu amabili 273. Lolu gatsha lubika njalo ukuba kulabantu abedlula inkulungwane ezilikhulu 115,008 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 izolo nje kuphela, osekwenze ukuthi asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bedlule izigidi ezine 4.7 million. Namhlanje sixoxa ngamalungiselelo okhetho lwama-by-elections oluzenziwa kusasa ezigabeni zelizwe ezijiyeneyo. ake sikhangele ezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Uhulumende wele Ethiopia usevumelane labahlamuki besigaba seTigray ukuthi bamise impi kancane ukuze abaphathisa ngokudla benelise ukufinyelela izigidi zabantu eseziphila nzima. Tesa icala lokusebenzelana lele Russia. Woza Woza Friday. Uhlelo Woza Friday liviki sihamba leqembu le rumba elidabuka eTsholotsho ele Elephant Hits and Joa Stars liphethe idlalade lalo elitsha. Untungameli Nkomo Studio 7 uyalandisa.
Qembu licula liwele South Africa njalo idlalate lalo leli lilengoma eziyisithupha. Isihloko salo sithi unyawo lukafudu. Nangu umholi weqembu.
Angipingelele kubalaleli berumba music labalandeli, ngingu Albert Ndlovu okhulumayo, umholi we Elephant Hits and Joa Stars okuyiqembu elisungulwa endaweni yaseTsholotsho esigabeni saseJoa. Leli kulisidile tu elesithathu.
Ingoma ezikuleli dlalante sivalisa ethi ngiyasola. Amanzi uphume phi unyawo lukafudu lizikhaleleni lina kanye lethi zihlobo zenkosi. Abangathanda ukuthenga idlalade balithola njani?
Basithola kulezi number 084 66 80 100, eyinye futhi 061 314 2712, eyinye esithathu njalo 064 390 2458.
Ubatshiyela wapha amazwi abalandeli?
Kubalandeli ngithanda ukubonga kakhulu kubo bonke abasisapotayo kulawa ama-CDs wethu amabili, ama-albhamu amabili asemuva. Isithi Mina Nanto njalo elinye i-albhamu esesiliqophile. Sicela i-support, sicela lithenge ama-original CDs hayi ama-fake.
Uphuma ke enkundleni uAlbert Ndlovu leqembu lakhe le Elephant Hits and Joa Stars ngale.
Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lizangena kukhetho lwakusasa likhonona ngengxaki ezimbalwa ezibangelwe yi-Commission yezokhetho eyezek. Abalwa impi yenkululeko abangatholanga imali eyaphiwa abanye babo asebebhalisa kutsha Vati, sebele nsuku belala egcekeni eGwanda bengela kudla njalo bengagezi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa. Ngo-7:30. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.